specifically consensus candidate. It's a disruptive selection method. We started a morning from Africa, no. Your democracy, from Soro, a better citizen locals, which were guys, and Simba, Tora Simba, there are no sorrows of my communities, there are no garamuji, but there are no garamuji. Think I'm going to do what you're going to do. So I'm not sure I'm 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 sure vanhu vamutungamiri vavo tangosara neHarare chete nebrewers mumadhorobha matakati aiwa vazhinji vacho vamwari iko kuti masiti nemp saka ai hatinokurumidza kufurusa kana kushaisa mufaro kune vanhu vachiri kuita basa nekuti tiri kuona kuti vanhu vanosarudza vatungamiri vavanoda zvichatendedzwa muchinguva chakakwana asinopeseka haa basa rakapera takatobura bhodho zvekuti kana musina kudya kuratidza kuti maitwa vatorwa asi kana muriope vobwo vari kudya vanoziva kutoti aiwa yakaibva samakodhi ikapakurwa chatosara kwatova kuita isusu vandadya togeza maoko
asi mungati vanhu ndo vakasarudza here apa kana kuti vari kusarudza vatungamiri vavanoda nekuti vamwe vanenge vari kuti vachamisa ndo vanenge vapiwa masimba akawandisa ekuti ndo vanenge vachitoona kuti ndiani akwikwidza
zvinovashamisa vavamwari mwari ndovega vanosarudza vanhu ndovane simba guru rokuziva kuti anopinda ndira nekusapinda vanhu vasarudza utungamiri hwavo indongova mutungamiri changu chete ndiri muchairi wechikepe kuti chinge chifamba zvakanaka zarupf vanoda kunge vachijairira kuti tivaudze kuti taapakati taapakati bhinya hariudzi hariridzi rwirwuru kuti uyai kuno hauende kumapere woita musangano wamapere kuti chindo chirugu changu chembudzishi ndo mandinozvichengetera umu ndo mezvipotora umu ndo mesheche wamufaro wakadiko wokufarisa zvakadaro wokuita muchato nebere kuti bere huya upinde muchirwu changu isi hatifambi tichidaro takavhara takasunga togara tichiara chitisunga wanosunga dazen nyika iri kufara nyika inoziva tiri kusarudza vatungamiri vayo nese ukanobvunza masabhuku mabhishe vabhizinesi vana musina bhizimusi vese munharaunda vemachechi vari kuziva kuti vakapedza uye vari kuronga zvinhu zvavo munharaunda vachiita kuitwawo kugadzira muchato mukuru
vamwewo vari kuti rimwe dambudziko ramubato nderekuti vari kutaurira bato vanenge vaita vashoma zvekuti dzimwe nguva kana vatori venhava vanotombonetseka kuti votaura nani kana vasina kubata vachamisa vasiziva namuzvari maere chete
imakambona kuti miromo inoita miviri handi muromo ndoumwe njere ndo dzinoita mbiri maziso ndoanoita maviri makumbo maviri maoko maviri muromo ndoumwe nekuti haungaiti miromo miviri mbiri yo dzikawandisa hamuzozivi panopinda nemuengi saka ai isakarongeka isu tine mutauriri ndo chete ina handitomboridze mutauriri ndiri mutungamiriri mutauriri ndio aripo nemutevedzeri wake ndio basa ravo iroro
bato renyu rakambovimbisa mazuva apera yekuti mune urongwa hwekuti mumboende kunyika dzemusadhak muchinovapira nemamiriro akaita zvinhu munyika mungatiziva kuti zviri kufamba sei paurongwa ihwo
nyika dzese dzemuno musadhak nemuafrica dzagamuchira dzava neurongwa dzava nemazano dzava nemashoko ezvokuita nesarudzo dzemunyika yezimbabwe takavaziisa tinovaziisa uye tine mufaro kuti zvose zvatakataura nezvose zvatakavapira vanonzwisisa kuti zvechokwadi tine dambudziko munyika muno
makashanyira nyika dzakasiyana siyana here kana kuti makangotaura neiro gungano racho resadhak chete
kutoshanyira kuti titaure kwese tichaviri murudzokaka hakuna chinouya wakagara munoziva kuti vakuru vakati hakuna chinouya neronga ngena inonzwa sebamba inosi hatizeidi ngwena asi takatidza ipapo kuti zvinhu zvinofanira kugadzirwa nekutoshambirwa